mumwe mugari wekutoro kuhurungwe vakuda kwashe sose avakarapirwa nemombe gumi nembiri vanoti kunyange vaidhibhisa mombe dzavo dzakangofa zvakadaro
kudhibhwa kunodhibhwa chirwere chiriko hachichererwi kudhibhwa chirwere chatoda hurumende kuti inofanira kupindira mazviri suru rinenge rakaoma kuti nguu rakaoma rese chitsaka chakatoora kudhaka nengomuka so ichi mubuda marute ngatibuda marute 2 days hapana kubaya kupedza nguva mombe zuva rega rega pasabhu vaigona kubuda 4-5 a day pana vaisangana mombe
vasoso vanoti kufa kwemombe dzavo kutaita kuti vatadze kurima minda yavo sezvo vasina mari yekuhaya tractor kuti vawane chekurimisa mwaka uno
tinozikanwa kuti nguva yatatasana nayo yekurima vantorimani
izvi zvinotsinhirwa nemumwe mugari wekudeve rabenjamin rinache avakarasikirwa nemombe dzavo 35 kwakasara mhuru mbiri chete
ini ndakarasikirwa nemombe 35 izvozvo handitorina kana mombe 1 mudanga izvozvo handitorina kana chokurimisa izvozvo inofamba yakarembedza musoro pasi chiita masiriri mvere dzakamira isiri active utinyatsoona ukaona yekungofamba yakadendedza musoro chete ichibuda mazvimasiriri soko wotongoziva kuti hazvina kana kuti 1 day mombe inenge yatofa
mumwe mugari wekwamudzimu anoda kuzivikanwa savajorodhani anoti kufa kwemombe kuri kuita kuti mutengo wemombe udzike zvakanyanya kudarika mutengo wemadhongi
vanhu vakutotenga madhongi madhongi taasinga vazive kuno asi vanhu vakutotenga madhongi zvakutotishamisa ende dhongi rakutodhura kudarika mombe 250 mombe itengwa kana ne120 dhongi dzitengwa nema70 mombe chaizvo
mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remasonary west Dr. Tokozani Mufera vati titaure nemushandi wemuhofisi mavo ati mombe dzinogona kufa nechirwere kunyange dzichidhibha
zvazvinoita kana dzisinatodhibhwa properly hadzifi asi kana dzichibhonzi nhasi vanhu vaenda kudhibha mangwana vojamba voita sei iko zvino munofanga kuti mukadhibha mozora futi netikidzizva nokuti makadhibha chete musinazora futi netikidzizva aitiosungo tiya tinoenda pasi pechi pemuswe tinogona kuwanda pasi pemuswe saka makandodhibha isusu maybe tinenge chinzi dhibha redu fanenge iko zvino tikudhibha after every 2 weeks handiti 2 weeks paya paya maybe yenyu mombe kana kuti 1 or 2 dzangoita munyama dzahabha chikwegwe tisati tadzogera kudhibha ndosaka tichizoti tiigreement vanguva kuzora on weekly basis saka kudhibha mukanzi uyai after every 2 weeks
studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaelishas masuka vanga vasingabatike panharembozha yavo zimbabwe inomushandira pamwe nesangano reeuropean union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni 40 emapounds muhomwe yefood and agriculture organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muzimbabwe pasi pechirongwa chenational tick-borne disease control strategy chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chiri kutarisirwa kupera gore rino studio 7 haina kukwanisa kunzwa kueuropean union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chava papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika sangano refood and agriculture organization rinoti mumwaka wekurima wa2020 zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru 50 kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunuraijena